Manerako na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimo Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 28 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzatadza kuita basa nhasi nenyaya yekushaya mari yemafuta ekufambisa dzimotokari kuenda kuHarare.
Zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana, to fight against the violation of rights evana, to fight against any violence against evana.
Gurukota rinoona nezvevashandi vemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti munyika munofanira kuita mushandira pamwe kurwisa dambudziko rekumbunyikidzwa nekubatwa chibharo kwevana. Munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana amai nyaradzai gumbo nzvanda vanotiwo
chekutanga ngatitarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo. Inonzi zero tolerance yega ndo yatinotoda kutomboita operesheni taramba kubhinyirwa vana.
Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuKatam. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzedare reparamende kubva kumatare eSenate neNational Assembly kubva kumapato ose ari matatu ari mudare reparamende nhasi dzatadza kupinda mumusangano wekuzeya budget ra2022 muHarare dzichiti dzanga dzisina kupiwa mafuta ekufambisa dzimotokari. Izvi hazvina kufadza mutauriri wedare reparamende Advocate Jacob Mudenda avo vanoti budget rakakosha zvikuru uye nhengo dzose dzaifanira kupinda mumusangano uyu. Kuti tinzwe zvizere Godwin Mangudya weStudio 7 anotipanya inotevera.
Pavasvika pamusangano wanhasi vamudenda havana kufara kuona kuti pange paine nhengo shoma kubva kumatare eSenate neNational Assembly, asi vaudzwa kuti nhengo dzakawanda dzatadza kuuya sezvo dzisina kupiwa mafuta edzimotokari ekuuya kumusangano wanhasi. Vanokokera nhengo dzeCitizens Coalition for Change mudare reNational Assembly vaProsper Museami vaudza Studio 7 kuti vazhinji vatadza kuuya ndevaya vanomirira nzvimbo dziri kunze kweHarare.
Saka nhasi semuvhuro kudai vari kumanikidzira kuti vadzoke kuHarare vasina kunge vapiwa zvikwanisiro zvekufamba kwavo. Saka nekuda kwaizvozvo idambudziko mukufamba kwemamembers, nekuti samunoziva upenyu hausi nyore kuti unokwanisa kubva kumba kwako kumamisha kumarural constituents kuuya kuHarare nekudzoka pasina chauri kubatsirika takatarisana nenyaya yemafuta. Ndo dambudziko riripo, ndosaka vasina kuya vaka.
Mukuru webato rinopikisa reMovement for Democratic Change Senator Douglas Monzora vaudza Studio 7 kuti izvi hazvifaniri kuitika uye vachataura negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti paramende ipiwe mari yayo yese paine nguva.
Chikonzero chikuru ndechekuti havana kupiwa petro kana kuti madhizo ekufambisa kubva kumaconstituents avo kuuya kuno kuHarare. Chinova chinhu chihombe chinoti kagamisa.
Mumiriri weNorton avo vakazvimirira vatemba Muliswa vati kutadza kuuya kumusangano kwenhengo dzeparamende dzakawanda kunoratidza dambudziko ragara uchisangana nenhengo dzeparamende.
Kuona mota dzedu zvakare hadzienderane nebasa redu, saka kusvikira nyika yanzwisisa kuti nhengo dzeparamende dzinofanga dzakapiwa zvakakwana kuti riite basa. Muchirungu zvinonzi tools of trade. Tools of trade ungagoita sei, ungagorima sei, une tractor asi haina fuel, haina gejo, hauna mbeu and so forth. So it has to be total package. Saka murie Zimbabwe ikaudza kuti tinge tichita basa redu tofanga kuchipiwa zvakakwana kusukara asi kuti basa redu rifamilika tichita zvakakwana tinopinda maofisi ya maministers tichikumbira mari yemakuponi tichikumbira mari yekuti tifambe unozoita basa racho sezvo
vanokokera nhengo dzebato rezanu PF vapupura itogare pini vati basa revashandi veparamende kuona kuti nhengo dzeparamende dzapiwa zvikwanisiro kuti dzikwanise kuita basa radzo.
Ini ndinoona kuri kukonewa kweParliament Administration. Nekuti kana Parliament Administration ichiziwawo kuti kune programu yakakosha kudai, inofanira kunge yakaita yatatingati malogistical arrangement anoita kuti mamembers oParliament vakwanise kuva mobile. If you will, yavaisinonge vapuwa last week. Zewiki ya waka nga wawu ya kupanamini. Izati ya uya.
Vamudenda, vazu kumbra regerero wakati zvaitika nasi azvifaniri kuitika, uye nengu dzese dziparamende zingara izapinda musangano uyu, sezvo budget chiri chinhu chakakosha kunyika.
Allow me to apologize on behalf of parliament that you didn't have your coupons. And I'm now advised that Petro Trade actually had run out of stock and invidious.
Regandi kumbiriro regerero ndakamirira paramende kuti hamuna kuwana makupon enyu. Ndiri kuudzwa kuti Petro Trade yanga isina mafuta asi mune ramangwana tinofanira kugara takaronga kuti zvakadai zvisaitike zvekare.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makochekanwa vachitaura pamusangano uyu vati kunyange hazvo hurumende ichitarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitatu nechidumbu kubva muzana kana kuti 3.8%, izvi hazvienderani nezviga zvayakatara muNational Development Strategy 1 wekuti upfumi hunofanira kukwira nezvikamu zvishanu kubva muzana pagore. Pamusangano wanhasi, nyanzvi munyaya dzeupfumi dzange dziri kutsanangura budget kunhengo dzeparamende dzisati dzatanga kurizeya svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhurume kana kuti munhukadzi. Pane kurudziro yekuti mitemo inodzivirira mwanasikana kuti asambunyikidzwe isimbaradzwe. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanotenderana nemaonero aya.
Zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana, to fight against the violation yema rights evana, to fight against any violence against vana. Mitemo iri kuchinja tichiita kuti vaya vanozobatwa nemhosva iyoyo kunyanya vanenge vave palevel yeadulthood vanofanira kupiwa mitongo yakasimba zvikuru. Tiri kutarisa Our Children's Act, tiri kutarisa the Child Justice Act. All those acts dziri kuita kuti mitongo yevanhu vanobatwa nemhosva idzodzi ive mitongo inoita kuti vasazozvipama zvakare. Saka pane maprograms akawanda, but tinoda kuti nyika yose iite come up kubatsira kumisa avo vari kukonzeresa maprograms yayo kuvana vedu.
Saka muri kuti muchachinja here mitemo, nekuti vamwe vari kuti zvirango zviri kupiwa zvacho zvinenge zvisina kunyatsokodzera, vachiti pakaiswa zvekuti kana kuti makore makumi maviri kutangira ipapo kune vanenge vabata chibharo pada zvingabatsira.
Vazulu muchaona kuti mitongo yatokura chaizvo. Vazhinji vanobatwa nemhosva idzodzo dzekubata vana chibharo vanotongerwa mitongo mirefu chaizvo chaizvo. Asi izvozvi takatarisana nekuchinja Child Justice Act, tichiita kuti vese vanobatwa nemhosva idzodzo vange vachizotongerwa pakaoma, kuitira kuti tiite discourage vanhu kuita mabasa iyayo akaipa kudaro.
Ko muri kushandawo sei nemachechi nemadzishe kugadirisa dambudziko irori?
Tati isu, tiri kuti isu, ose ma stakeholders dedu. Ndambo taura neze ma traditional chief, leaders including my chiefs, my headmen, my sabuku. Kuti waune, wale part of the advocacy inoita fight against this, this scourge. Nekuti muma communities mavari, wakange wataura wanonzwika.
Avo wanga wari gurukota reje magarire vanhu muzvinafundo Po Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvedambudziko iri, tabata munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabvazera, amai nyaradzai gumbo nzvanda, avanoti vanasikana kunyanya varikubatwa chibharo nekumbunyikidzwa, kunyangwe hazvo dzimwe nyaya dzisiri kumangarwa kumapurisa.
Chekutanga ngati tarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo. Inonzi zero tolerance yeka ndo yatinotoda. Kutomboita operation taramba kubhinyirwa vana sezvimwe zvakadaro. Kuti chekutanga kana nyaya yaripotwa mapurisa ndavasinge munhu, nyaya yokereketwa nekukasika. Tinoramba tichitaura nevanhu vekuvhu nevekumapurisa kuti nyaya munhu ngaakasike kusungwa, nyaya yokasika kufereketwa iendeswa kumakoti nekukasika. Kumakoti yobva yakasika kutongwa munhu ochirango chakaenzerana. Sezi chirango chiriko mazuva ano hachisi chirango, totoda fifth penalty. Patoita mandatory sentence sekune dzimwe nyika anotonzi ma 20 years kuuraya upenyu hwemunhu ka pataka tasana nakoko.
Vamwe vanoti mai gumbo nzvanda kunyange zvisinganyatsotambirika hazvo, sei pasingaitwe zvinoitwa kunyika dzakaita sekunana America dzekuti dzimwe nguva mwana mudika akadaro akabatira pamuviri panobviswa kana kuti termination iyaiya pachinzi zvinogona kuti zvipinze muupenyu hwake munjodzi. Sei zvinhu zvakadai zvisingaitwe muZimbabwe uye zvingakwanisika here pachinetsawo nyaya yekuti vakawanda vanofunga kuti pachikristu zvinhu zvisingafaniri kuitwa?
Mutemo wenyika unotendedza kuti munhu kana achinge abhinywa, tine mutemo unotendedza termination of pregnancy wekuti vana ivava vatakatarisana navo makore masere kana mapfumbamwe vangadai vakawana kubatsirikana nemutemo iwoyo. Mutemo tinawo hauna kukwanisa zvaose kune dzimwe nyika.
Kana paine vanasikana vakateerera nguva dzino idzi, munoda kuvapa kurudziro yekuti vaite sei kana paine vanhu vari kuvambunyikidza vachiita navo zvepabonde kana kuvabata-bata zvisina kukodzera?
Vasikana taurani ndechekutanga, musanyarara. Kana pane vasikana vakateerera, kana ivo vabereki, ukanzwa mwana wako ati pane chakati chiri kuitika, trusta zvataurwa nemwana.
Uyo angari munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera, achitungamirawo sangano reRosaria Memorial Trust, amai nyaradzai gumbo nzvanda vachitaura vari parunare kwaMurewa. Vatungamiri vemapato anopikisa anoti reCitizens Coalition pamwe neriri kutonga reZANU-PF akaita musangano svondo rapera pamwe nemapurisa kuedza kupedza nyaya dzemhirizhonga dziri kuitika kumasvingo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumusangano uyu veCCC vaitungamirwa navaCCC Zidzai avo vari kutungamirira bazi rebato ravo mune zvesarudzo, ukuwo ZANU-PF yainge ichitungamirirwa nemurongi webato ravo Magutu kana kuti Political Kamiza vasota ruona. Chief Superintendent Taurai Mambure ndivo vaitungamirira mapurisa. Vazvidzai vati musangano uyu wakaitwa mushure mekunge bato ravo rasvitsa chichemo kuvakuru vemapurisa kuti vatsigiri vavo vave nemasvondo maviri vachirohwa nekupambwa nebato reZANU-PF.
ita meeting yedu nao tichipa mademands yedu kuti look one vanese vano shunguruza vanu vatino ziwa mununga wa sungwe tichipiri nga tufome political liaison committee ino meeta regularly to assess my issues via violence magutumuno kuti izvo zvinhu zviitike. Chechitatu, public relations department yavo tofanira kufamba nayo tichitenderera isu nevezvanhu tichitaurira vanhu toda runyararo mumusha.
Vazvidzai vati donzo remusangano uyu ranga riri rekuti vakurudzire vatsigiri vemapato ose kuti vasaita mhirizhonga uye mapurisa asunge anopara mhosva pasina kuti vabuda mumba maani. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wezanu pie pamusangano uyu vatarione sezvo nhare yavo yanga isiri kupinda. Asi sazvigaro wezanupf Masungo Warudzo neMavhenyengo vanoti musangano wakaitwa uyu wakakosha nekuti unobatanidza nemapato ematongerwo enyika kuti vakurudzire runyararo kana vanhu voita sarudzo.
Tichiita March 2023 Harmonized Elections tinotarisira peace vanhu vachiita zvinhu zvavo munyararo. Haizvo zvinova zvinhu zvakanaka nokuti nyika yaine runyararo.
Mukuru wemapurisa Chief Superintendent Mambure vatenda kuti vakaita musangano uyu nemapato maviri aya vachiti vakavaudza zvavanotarisira kuti kuve nerunyararo munzvimbo iyi.
Zvekuzviita muita musangano tikaudza zvatoda nezvavari kuitawo zvakashata nezvavatiazvokwatiri. Saka ivo ndivo vangatotaura kuti vagopikana navo zvemusangano zvataita.
Bato reTPC rinoti mhirizhonga kuvatsigiri vayo munyika iri kuwandisa apo vari kuita vezanupf vasiri kusungwa munzvimbo dzakaita sekugoko isiza nekwagutu. Mutevedzeri wanoona nezvekufambiswa kwesarudzo muCCC amai Ellen Shiriedenga vati bato ravo riri kunyunyuta nekurohwa nekushungurudzwa kuri kuita vatsigiri vavo. Amai Shiriedenga vati vari kukwidza nyaya iyi kukomisheni yekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe neSADC neAfrican Union kuti vataure nebato riri kutonga rerega mhirizhonga.
Kontina tichionesana nemacommissions anenge National Peace and Reconciliation, Human Rights Commission and also even masadat nemamwe maregional bodies kuvaonesa kuti aiwa zanupf yatanga urwanga hwavo revaiolence inofanirwa kugadzirwa.
Bato iri rinoti mhirizhonga yava nenguva yakawanda kubva pakaitwa sarudzo dzemaby election kugokwe insiza wedza pamwe nebrudu remasvingo. Asi vanoona nezvekufambisa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi varamba mhosva iyi vachiti bato reTPC ndiro riri kutanga mhirizhonga rozonakurira bato ravo nyoka mhenyu.
Tinozviziva kuti vemapato vanopikisa kunyanyanyanya veruvara rwamabhanana akaora rwavachamisa ndovoga vanozikanwa nembiri yekukonzeresa mhirizhonga kuti vazouya kumapepanhau vachitsvaka kuchema misodzi yenhema yegarwe vachiti ndivo vakonzeresi violence.
VCCC vanoti vari kumhangara nyaya idzi kumapurisa asi vatsigiri vezanupf havasi kusungwa. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati nyaya idzi hasati dzasvika kwavari.
Hamunotaure nyaya dzamuri kutaura idzi, data handina kudzinzwa nyaya dzamuri kutaura idzi.
Svondo rapera, mutsigiri weTPC vaJevas Makumbe vanoti vakarohwa zvakaipisisa apo vaiona mutambo wenhabvu weWorld Cup pazvitoro zvekuva munhende kwagutu. Vamwe vemhuri yake vekwaMakumbe vashanu vakarohwa zvakaipisisa uye vari kurapwa vari kuHarare mushure mekurambidzwa kurapwa kwagutu nevatsigiri veZANUPF. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane kurwisana kunotyisa pakati pemauto ehurumende yeSomalia nevanopfurikidza mwero vakaipandukira vechikwata cheAl-Shabaab pane imwe hotera inonzi Villa Reis muMogadishu muSomalia uye vanhu vana vanonzi vafa. Mumwe mukuru wemauto Mohammed Dahia anoti vanopfurikidza mwero vasara vari mukamuri imwe chete yehotera iyi. Nepenyuro yeReuters inoti nhengo dzeparamende dzatadza kusangana nhasi nekuda kwekusagadzikana uko. Muku kupeta zvaitika kune dzimwe nyika muzinda wemauto muAmerica wePentagon unoti uri kuziya urongwa wekuti kambani yeBoeing ipe Ukraine zvombo zvehondo zvinokwanisa kurwisa mauto eRussia kunyangwe ari kure. Izvi zvinotevera kukundikana kweAmerica nedzimwe nyika dzekumawirira kupa Ukraine zvombo zvinoikwanira. Zvombo zvemuchadenga zveBoeing izvi zvinonzi Ground Launched Small Diameter Bomb kana kuti GLSDB uye zvinonzi zvinogona kuendeswa kuUkraine kutanga gore rinouya. Vabaki panzaronda avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa 78 vanogara kuHatfield muHarare vanoti vararama kwemakore gumi nemasere kubva pavakaitwa operation yekubvisa gomarara repasikarudzi uye varikurudzira varume vane makore makumi mana zvichikwira kuti vapote vachiongororwa denda iri. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Vapadzaronda vanoti zvimwe zvezviratidzo zvedenda iri kurasa mvura usiku zvakanyanyisa uye vanoti zvakakosha kuti dzidziso yedenda iri iitwe muzvikoro nokuti chirwere ichi kana chabata munhu chinonyenga uye nokupararira zvine ukasha munguva pfupi.
Chirwere kana chichiuya kashoma kuona kuti ndicho chauya kwauri. Chirwere ichi hachidi kuregererwa nekuti kana chazenge chati kombei chine huturu hwakaipa saka kazhinji chinokanganisa upenyu hwemunhu. Chirwere ichi kazhinji chaunokwanisa kuona kuti chinenge chauya imwe nguva ndechekuti izvo pausiku pai uchinorasa mvura unobuda kakati wandei kanopfuura mukana wemazvese zvaunenge uchiita.
Vapadzaronda vanoti vakaita rombo rakanaka rokurapwa denda iri kuzvipatara zvisiri zvehurumende zvisingatore nguva yakawanda kuona varwere.
Zvatinotarisira kuti chirwere ichi ngachionekwe nokukasikawo chirapwe nokukasika nehosipitari kuregerera kwatinga tichiitwa mahosipitari nokupuwa nguva yakati wandei zviri kutikonzera toro yakaipa sitere kuna vanhu vechirume. Tinenge tichikurumidza kuti hurumende ipainyatsoongorora. Tinoziva izvo nechi mapolitician mahombe vakapa nechirwere ichochi ana ngomo ana muzvinotarisa vatinoziva chirwere ichochi chimwe chete ichochi. Saka kazhinji iko zvine izvizwa kwane methodi dzakati nakei zvadzo dzekurapa.
Vala mo makumbirofa vanoshanda neCancer Association of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti mwedzi wambudzi ndiwo wakatarwa kuitwa dzidziso nechenjedzo maringe nezvedenda regomarara repasikarudzi revarume. Vaendera mberi vachiti tsvakurudzo yakaitwa nesangano reNational Cancer Registry of Zimbabwe yakabuditsa pachena kuti denda regomarara resikarudzi yevarume ndiro riri pamusoro pematenda emagomarara anobata varume vose uye vatsinhirawo kuti urwere uhu hunorapika kana hukakurumidzirwa.
Tsvakurudzo idzi dzinoratidza kuti zvikamu makumi masere 80% evarwere vanozouya kuchipatara kenza yapararira zvobva zvaita kuti idhurewo kurapa uye kurapwa kwayo kuve kwakati rebei. Saka isu tinokurudzira kuti varume vaende vandoongororwa kenza yeprostate vasiri kurwara. Reva kuti pagore rega rega murume ane makore makumi mana namashanu zvichikwira anofanira kuongororwa gomarara iri reprostate kenza. Izvozvo zvinobatsira kuti kana richinge raripo rikasire kurapwa.
Vaenda mberi vachidoma zvimwe zvokudya zvinokonzera kuti gomarara iri rinyenge.
Kazhinji tinokurudzira kuti mune zvekudya zvavanhu havafaniri kuwanza mafuta enyama atinowanza kupa zita rechirungu rinonzi animal fat. Akaonekwawo kuti animal fat iyi inowanikwa munyama inopiwa inowanza kudaidzwa nechirungu ichinzi red meat kureva inobva kumhuka dzatinoziva dziya dziya dzinosanganisira dzingava ng'ombe dzingava mbudzi kana chii. Nyama iyoyo ino yakaonekwa kuti inenge ine animal fat yakawanda saka inokonzerawo kuti mukana wekuita kenza ukwirire.
Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Chokunonga vanoti tsvakurudzo yegore ra2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri pamusoro pemamwe magomarara ose anobata varume.
Kenza yepamusoro-soro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova
yangaidi pa 28%. Ichitedzerwa ni inonzi non-Hodgkin lymphoma pa 8%. Pa number 3, pane inonzi Kaposi sarcoma yangaidi pa 7%. Ichitedzerwa pa number 4, paine cancer ya pahuro kana kuti cancer ya esophagus iri pa 6%. Pa number 5, pane cancer ya liver kana kuti cancer ya chiropa inoya yangaidi pa 5%.
Rimwe dambudziko riri kusangana nevarapwa vemagomarara ose zvavo inyaya yemishina inopisa denda iri kuzvipatara zvehurumende iyo yave negore isingashandi zvichireva kuti wese anobatwa nedenda iri anotoenda kuzvipatara zvinobhadharisa nemari yekunze iyo isingawanike nevazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinitse.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbozeya zviri kuitika kumitambo yeWorld Cup iri kutambirwa kuQatar. Pari zvino mutambo uripo, Brazil ine 0, Switzerland ine 0. Kwapera maminetsi makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 69 minutes. Asi vatsigiri venhabvu vazhinji muZimbabwe vanoti vari kufara nekutamba kwaita chikwata cheGhana kumakwikwi eFIFA World Cup aya. Ghana yakunda South Korea 3-2. Chimwe chikwata chekuAfrica cheCameroon chaita mangange neSerbia 3-3, izvo zvafadzawo vakawanda sezvo chambenge charohwa 3-1. Mumwe muongorori wenhabvu dzemitambo muzi wetu Hadebe anoti matambiro ari kuita zvikwata zvemuAfrica anofadza zvikuru uye kudadisa, asi zvinofanira kusunga dzisimbe kuti zvienderere mberi kumagroup stages. Ngatinzwe hurukuro yaaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvakakosha zvikuru pakupedzisira pavangava kurakidza kuneta, vangava kurakidza kuti defense yavo haina kunyatsorongeka, asi zvinokudzwa ndezvekuti vazokwanisa kuti vange vachiwina. Izvi zvaakureva kuti vawana 3 points uyezve vave panumber 2 paloko. Toona kuti timu iri pamusoro iPortugal iyo ichazotamba neUruguay. Zvakakosha kuti ange ichikwanisa kuina kana apa. Takutarisira kuti pamwe Portugal neUruguay zvinge zvichiita mangange zvodrawa. Zvinenge zvakureva kuti Portugal ine 4 points uyezve Uruguay inenge yave ku 2 points. Saka machances ipapo anenge ave 9 kuti kana inge ichienderera mberi. Inenge yakutofanira kuti inge ichiita neUruguay ndokuti inenge ichienderera mberi. Toziva kuti pa2010 paWorld Cup yakatambira muSouth Africa tinoziva kuti Suarez akaita sei kuti Ghana inge ichitaza kuti ienderere mberi kumakwikwi eWorld Cup a2010. Saka igood chance yokuti Ghana inge ichizosera zvakaitika kuSouth Africa 2010. Takatarisira sevanhu vekuAfrica kuti Portugal neUruguay zvinge zvichidrawa ndokuti Ghana ive nechance yokuenderera mberi, asi result yanhasi yanga yakakosha zvikuru pavafana veGhana.
Tombotarisawo mutambo weCameroon wayatamba nhasi, munoona zvichizofambawo sei ipapa?
Tinofara zvikuru nekuti tiona kuti Cameroon yakwanisa kutinge ichiequaliza kuti ikwanisa kuti mutambo upere uri 3-3. Iye zvino tikatarisa toona kuti pa2 days apa vafana veAfrica vakwanisa kuti vange vachigoisa 8 goals, tichitarisa nezvoro kuti Morocco yakwanisa kugoisa 2, nhasi Ghana 3 neCameroon 3. Saka pakugoisa pa2 kuita zviri nani, netro yavo iyoyo vave ne 1 point. Asi group racho rakati remei kuti tiona kuti kune Brazil, Switzerland, Cameroon naiyo Serbia. Iyezve Brazil inotarisa kuti inge ichimamechis avo akati wandei pamutambo iyoyo, asi Cameroon ine mutambo wakati remei kuti ichazotamba nechikwata cheBrazil, ipapo kunenge kwakati omei ne 1.2 vakatarisa kuti vange vachikunda chikwata cheBrazil asi zvakuzodependa nekuti iyo Brazil neSwitzerland zvanhasi chatamba sei Brazil ingakunda machances eCameroon anenge aripo kuti vange vachikwanisa kupedzisira vayokuenda irirambiri asi mutambo waifanira kuti vange vachiwina nhasi asi vazokwanisa kuti vange vachiwana point iyoyo inogona kuti inge yakakosha asi kana tichitarisa nevafana vekuGhana vekuCameroon zvakatiwo mimbichana kuti vange vachienderera mberi asi tinofara nepoint yavakakwanisa kuti vange vachiwana nhasi.
Muzi wetu Adebe, tinotenda vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiya mina Gibbs Dube, munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Welcome to Studio 7, Wampulo, Mshaka 28, 2022, Mokibs Tube. End of the two, Lamdan.
I don't know what is the Minister of Finance. So, all people of those who are living in the land, who are the
Abamela isigaba esijeneyo edala lePhalamende behlulekile namhla kungena umhlangano omkhulu eHarare ngokuhlolisisa uluhlu lokusetha izijoko emali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama ezinjengamadrinki ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo.
Ele Zimbabwe libhekane nodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Umncintiswano wemidlalo yenguqu e-World Cup eQatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abamela izigaba ezijeneyo edale lePhalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. Unumzana Jacob Mutenda, umsomlomo wedale lePhalamende, uthi kube liphutha okwenzakale namhla. UMutenda uthembise ukuthi amalunga edale lePhalamende azanikwa amafutha epetulo njengenhlala yenza. Kodwa amanye amalunga edale lePhalamende athi kunengi okubahluphayo. Bathi sebexotshwa emahoteleni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukubhadala imali efunakalayo. Kuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana kuThabo Phulu omele inkulumane edale lePhalamende.
Last week, the president of the parliament, he said that he was a man who 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 so if you are just an example, I'm very innocent. What the fighter that the woman is paying to? How long does everyone in the open? I want to tell you again, the fighter could have for what I would have feel. So now I'm going to be in the land. Would you even extra money on your pocket, in your pocket? Okay, now it's not standard. Napo Olana could have to come in. Half all of you feel the way of my. So into the cut as well under the name this week we're going to have the Roma post budget committee meeting. But again, I will assure you we are going to have a show with you to do the finance. We will have the Roma for this week and everything again is no guarantee what you get this year.
Kuvele kuyimali ini ukuthi umuntu ashayele imota yakhe esuka kobulawayo esiyafika eHarare lokuphenduka nxa ukuthi kungabhadalanga idale lePhalamende?
Ngibonika ngani ukuthela i-footbank emotweni sekusuka ngemota yakho ukuthi inganani on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But this will cost you $100. kusiyane it will cost you another 100 to come back. So we depend on the material Harare na kuhota kanga kana. Roughly kwa nabo close to $200 just on fuel kupe. But also unabuya lapha uBulawayo ukuthi ukhoste ukuthi ukhambe uattend imhlangano eminingi etshiyeneyo khona ngale Harare la kuya kuboda uattend imhlangano etshiyeneyo. So these are some of the costs ezikhona. And I lay $200 and we tell her, you know, Mkolo won't get a member of parliament. So it becomes extremely difficult to execute your treaties. If in the Oshala, you know, that's over, you know, the Akatas.
Unuzana Kakapulu, Umele in Kulumani et al. Parlamente, Pescocalae, Erobulawayo. Zimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi eLitariba ngenxa yokwehla kwesilinganiso samanzi edamuleli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ebona ngohlelo lwamanzi eZambezi River Authority balobele inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company bebazisa ukuthi lelinyathela lithethwe ngemva kokuba eZimbabwe selisebenzise amanzi edlula isilinganiso esivunyelwane leZambia. Ukumisa ukupheka ugetsi eCariba South kwenzela ukuthi kungancitshwa yonke iCariba kunanzelelwa futhi ukuthi kunyekelwa ukusebenzisa ngendlela amanzi aseleyo kuyenzeka aphele masinya. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, uthi impilo isizaba nzima ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyadanisa, shocking news kubahlali bakoBulawayo leZimbabwe jikelele. Besikhangelele ukuthi khona maybe njengoba vele onamagetsi ehlupha, sicabanga ukuthi nekule improvement enye eyenziwayo. Kanti sesinanzelela futhi ukuthi khona sesibona sokule statement esithi khonana kuzaba wesi. Asizwisisi ukuthi kanti abantu ngale Kariba, ngoba iminyaka yonke isikhathi sonke kuhlala ngani kukhalwa ngokuthi amanzi akusela manzi laphana akusela manzi. Pose siyakwenza njani izakhamizi? Hayi, ngibona ngani ngodaba lolu asuze maybe sisiphathe kahle. Besikhangelele njalo futhi sikhangelele ukuthi khona njengoba sisiya ku-festive season lapha ngo-December, ziningi izinto ezenzakala ezindlini lapha.
Umnumzana Bhekizwe Ntuli oqhuba ibhizimusi eKelvin North uthi amabhizimusi ayafa ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama, ezinjengama-drink ukuthi kube usemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo azabe emisa ukuthi amafriji ethu asebenze. Njalo singakhangela njalo ukuthi amagetsi lawa nxa ehamba sithenga i-petrol kumbe i-diesel yama-generator ngenye indleko ebakhona ebaphezulula le esiyijayeleyo. Okusho ukuthi kuzakhangela njalo kungene lasezintengweni zethu okuzafanele zikhuphuke.
Unkosikazi Nobuhle Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuzaba nzima ikakhulu ezibhedlela nxa kungahlala isikhathi eside kungela magetsi.
Kuyadanisa ukuthi akula mizamo eminye ebekiweyo ukuthi kungabi lento enje, okuthi ngabe kukhona okunye abakubekileyo okukhangelane lento ezinje ukuze kuvikele ukuthi kungabi lama hours amaningi kungela magetsi. Ngoba kuyadanisa ngesikhathi lesi esiyakiso sekhisimusi, izinto eziningi ziyonakala elizweni khona kuvele kulobunzima khathesi, kuza kuba njani ezibhedlela?
Idamu laseCariba yilo ebelipheka amagetsi amaningi elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lezinye indawo eziphehla amandla kagetsi. Idamu leli belisenelisa ukuphehla amandla kagetsi angaba ngama-megawatts phose amakhulu ayesithupha, i-598 megawatts, kulandele iwange yona ephehla ama-megawatts angamakhulu amathathu, i-300 megawatts, kulandele imunyathi ngama-megawatts alitshumi lanhlanu, i-15 megawatts. Kuthi iBulawayo leHarare okwakhathesi akulamagetsi aphehlwa khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Water Authority yiyo eqondisa umsebenzi wokuphehlwa kwamandla kagetsi edamini leCariba phakathi kweleZimbabwe leleZambia. Ibika njalo ukuba okwakhathesi amanzi okufanele aphehle amandla kagetsi aseyehle ngesilinganiso sokwedlula okune ekhulwini i-4.6%. Yengeze ngokuba okwakhathesi kufanele kumiswe ukuphekwa kwamagetsi eCariba kuze kufike kuzibandlela womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakabotshwa abantu abangene endlini yokukhonza uNkulunkulu e-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg kwele South Africa bathathela inceku zenkosi, izikhwama ezilemali, ama-laptops lokunye. Amapolisa atshele iStudio 7 ukuthi badinga ngamehlo abomvu abantu abenze ihlazo leli. Umfundisi Israel Ntshangase omele ibandla le-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg uthi izigebengu lezi ebezithwele izibhamu kazidubulanga muntu njalo kazithathanga imali yomnikelo. Ntshangase uthi zethusele abantu abalaliswe phansi kwathiwa befake konke abalakho emgodleni emnyama yokuthwala izibi. Uthi basele bethudibele bakhahlanyezwa izigebenga lezi ebezimbalwa. Lokhu ngokwesithathu ukuba izigebengu zingene endlini yokukhonza uNkulunkulu eJohannesburg zithathela abakhonzayo impahla etshiyeneyo. Kulabo bantu abaningi abadabuka eZimbabwe abakhonza e-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg Central, asizwe uNtshangase ekhuluma ngodaba lolu.
Hey man, kuhle kufika nje abantu lapha nabangena endlini esabatheni khonjo inkonzo i-on during divine hour. Bangena bakhiphe ibhamu badimanda amavelebo zabazalwane, bephethe ibhegi emnyama, plastic bag emnyama la bethi ayidobhe khona ama-cellphone. Badropha-ke abazali babalalisa phansi and then uthethe ama-cellphone nemali ney'khwama zabazali base beyaphuma bahamba ngenjalo-ke.
Singathi abajanga muntu, abakhipha ngovolovolo.
Abajanga muntu, abazange badubule muntu, amavolovolo bebaphethe nje bezange badubule bani.
Bebesithini mfundisi lawo kathi ukhona khonapho? Uboneni khonapho?
Mina bengekho, bengikwenyikonzo, sikuyaqalanye mase ngitshela umdala ukuthi this happened. So, mase ngiyithola-ke indaba sebexoxa-ke ukuthi ngisenzeke lokho esiqedakiswe njengamanje.
Kuyaye kwenzakale khonokho endlini yokukhonza abantu?
Hayi, 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 isakho asuke kuyenzeka. Ngoba singabe sithathu thina njengamanje la eJohannesburg. Other two churches bawenzile, ngiba sebefika kuyela kithi nakithi.
Singathi sebebotshiwe yini abantu laba kumbe lizokuthwala?
Abakaboshwa-ke cha, abaphonsa saphelele bakaboshwa.
Laba abakhonza khonapho bathathelwe ama-cellphone, bathathelwe izikhwama, lokho konke lokho, bathini khonamanje?
Bathukile, obviously, bathuke kakhulu. Bonke nje basuyesafike ne-counseling yebandla, sawenza-ke Sunday.
Singathi-ke qhubeka mfundisi.
Sazoprovide-ke manje ama-individuals i-counseling, ebesike i-group counseling Sunday.
Yes, singathi-ke nxa sikhangela mfundisi khonapho bathathelwe ama-cellphone, okunye kuyini babathathele khona?
Cellphone money and two laptops. Ama-laptops kawenkonzo babili. Of course, nama-bags kabomama bawathathile-ke na.
Singathi bekugcwele abantu abaningi khonapho?
Hawu, over 300 people lapha, close to 400.
Bese kuyenziwe khonokho kuthiwa yikunikela imali?
Yes, bese kwenziwe ukunikela. So lathi bezange bayifune leyo mali.
Oleyo abayithathanga?
Abayithathanga leyo.
Kungani bayisabile?
Angazi mina ukuthi noba mhlawumbe bengiyona i-emi yabo mhlawumbe, angazi.
Umfundisi Israel Ntshangase yisikhulumeli se-Seventh Day Adventist Church. Sixoxelaye ese-Johannesburg Central. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda usengezelele isikhathi sokwaliswa kwabantu ukuhambahamba njengendlela yokumelana lomkhuhlane we-Ebola eziqintini ezimbili zelizwe lakhe ezeMubende leKasanda. Umkhuhlane we-Ebola kubikwa ukuba usubulele abantu abedlula amathumi amahlanu lanhlanu. Leli Ghana libikwa ngelinye lamazwe ahamba phambili emhlulweni wangentshonalanga lezwekazi le-Afrika ahlasele kakhulu imfukuzelo womnotho i-inflation ekusilinganiso sokungamajumi amane ekhulwini 40%. Lokhu sokubangele ukuba isisindo semali yalelo lizwe iwe ngesilinganiso sokuyingxenye yekhulu nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Izisebenzi zikaloliwe kwele Austria sezisungule uhlelo lwazo lokukhalala umsebenzi zifuna ukuba zingezelelwe imali ngemva kokuhluleka ukuvumelana nesilinganiso okumele zengezelelwe ngayo. Abenhlanganiso ebona ngomkhuhlane wemvukuzane e-Cancer Association of Zimbabwe bathi sesiqhunga isilinganiso sabesilisa babanjwa ngumkhuhlane we-prostate cancer eZimbabwe. Lokhu bathi kubangelwa ikakhulu yikusikelela kolwazi ngomkhuhlane lo osokudinga ukuthi kuqiniswe umsebenzi wokusabalalisa ulwazi lokuthi bangazivikela njani kuleso sifo kumbe ukudinga uncedo lokwelatshwa kusesemasinya. Umak Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abe-Cancer Association bathi bakubone kuqakathekile ukuba kuthuthukiswe umsebenzi wokusabalaliswa kwembiko emayelana nalesi sifo ukuze abantu bezivikele ngoba sesisiba yingozi uzulu engananzelele. Umnumzana Lavumo Makuriro fawalinhlanganiso uchasisa kabanzi.
About 80% of the cancer patients are coming.
Isimo sokuthoba minwe mibili ekhulwini sezigulane zemvukuzane zifika esibhedlela seziphuzi. Isifo lesi sesikusimo esibi.
Impumela yenhlolisiso yabohlangothi lwesiphala seZimbabwe National Cancer Registry uMakuri Rofa uthi iveza ukuba inani labantu elibanjwa ilesi sifo lilokhe liqonga elizweni.
We are seeing that the prostate cancer cases are increasing every year. And also we are seeing a lot of black males.
Sibona ukuthi lesi sifo siloko sikhonga minyaka yonke njalo sibona nabelisidisa abensundu abale 40 years kumbe 45 labo sebehlasela.
Uqhubekela phambili ethi i-prostate cancer isihlasela njalo labensundu babesilisa beleminyaka engamashumi amane kusiya kwengamashumi amane lanhlanu kusiya phezulu njalo sesikhanya sidala umonakalo omkhulu.
Prostate cancer contributed 11% to the total cancer incidence. While is the
njengomzekeliso ngomnyaka ka-2018 i-prostate cancer yengezelela isimo sokuthi ichumi lanye ekhulwini kusifo sekensa kuleli yaphinda engezelela isimo sechumi ekhulwini semfa yonke ebangelwa isifo sekensa.
Ngomnyaka ka-2018 inani lababulewe yimvukuzane seliphose lafika kunkulungwane ezintathu 2743, ikatike isilinganiso sokulichumi ekhulwini labo bebulewe ngumhlobo we-prostate cancer. Udokotela Thandolwe Nkosi Makhubaza osebenzelana nehlanganiso ePadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi ukusabalaliswa kolwazi kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo bafundisana labesilisa bonke abagoqela izifundi zemakolitshini bebanikeza ke ulwazi kunye lokuthi bangathola usizo ngaphi.
Silawo ama-centers izibhedlela esisebenza lazo especially sijongi much north leHarare. Silama-centers ama-facilities awesibhedlela esebenza lawo.
Othi lama-clinic abesilisa athiwa ngama-men's clinics lawo aphatheka kulolu hlelo ethi obaba ngabe belomkhuba wokusebenzisa izibhedlela kusaselesikhathi bengagijimeli imithi yesintu abangelaqiniso layo.
Khathi siyabe sikhangele obaba ukuthi babe ngabantu abaphila bephila kahle besebenzisa izibhedlela bili bayandisa obaba ukugula ezethwale yinqola sesiyinqola sesiye esibhedlela ubonte hlezenqolele ube wazi ukuthi ubaba lo ugule waze wathwalwa kumbengele phakathi kwebhara vele.
Umnumzana Watson Magwara okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust uthi ukusilela kolwazi yilo udubo olukhulu njalo luyingozi.
We encountered about 3 cases where people died 3 days after being
tested. Sahlangana lezo zihlakalo ezintathu lapho abantu abathathu balahlekelwa yimpilo ngemva kwensuku ezintathu nje kuphela bebanjwe
ele prostrate cancer.
Uthi ujabuliswa lusekelo abaluthola kugatshelwe zempila kahle olusenza benelisa ukufundisana labesilisa phezulu kwalolu tubo. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control and Prevention ethi izibonakaliso zeprostate cancer zigoqela utubo olubhekana lowesilisa lapho ke efuna ukuchitha amanzi, ukubona igazi kumchamo wakhe lobuhlungu bamathambo omzimba. Incitshi zithi lesi sifo singeneliswa ke ukwehliswa kumbe ukuvikelwa ngokuhlolwa lokwelatshwa kusaselesikhathi. Ukudla ukudla okwakha umzimba, ukulolonga umzimba okuthiwa ngama-exercises, lokutshiyana lemikhuba efana lokubhema ugwayi kumbe ukunatha okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abatshiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eWorld Cup eQatar, amaqembu amakhulu aphuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Imoloko ngiyakuqala kumaqembu ezwekazi leAfrika unqoba kule midlalo ngemva kokunqoba iqembu leBelgium 2-0 izolo. Kwathi namhlanje emini eleGhana lalo linqobe iSouth Korea 3-2. Uheza Jesus Panda usethulela lolo daba.
Imidlalo yamkelwa ngenjabulo enkulu ngabeZimbabwe. Inengi lisithi lokhu kwenza babe lesikhathi eside behlezi lemuli zabo bezilibazisa bendawonye bebukele imidlalo le kumabonakude. Omunye osetshona endlini lemuli yakhe ngumnumzana Morten Ngwenya, wayengumsekeli kamdlidlalo weqembu lenguqu le-Highlanders.
Inguqu le okuthiwa i-World Cup sisihlanganisile nje thina njengembuli. Uyazi umuntu waye-average umfazi siyani kathe thina bona lemuli yethu labantu abethu. Uzabona igame kade imnandi kakhulu, igame yeGerman neSpain abadlale kuhle kakhulu, basijekisile nje uzulu wonke emhlabeni ukuthi hhayi ngabanikazi bebhola. IMorocco yona kade ngelamabizo amaningi abantu esibaziyo abadlalayo i-Team Africa, kodwa idlale kuhle kakhulu.
Umnumzana Brighton Moyo utabumanzi ngemva kokunqoba kweGhana 3-2 isidla eSouth Korea.
Senjabule kakhulu bakuthi ukuthi iGhana iwinile, senjabule kakhulu athi iAfrica kukakhanti siyaphumelela yo. Hayi, jabulile kakhulu so. IMorocco nayo isiwinile layo isingenini, of which siyaqhubeka siyaphambili.
Amaqembu amakhulu kwezenguqu usegenqulwe ngamaqembu amancane kulimdlalo osomangise abantu abaningi. Umnumzana Omega Sibanda, ingcwethi echubula ezemidlalo, uthi amaqembu amancane adlalisa abafana abancane yikho benqoba.
Itshintshile ngoba amathimu lana awakuthiwa amancane amazwe yiwo adlala okumangalisayo. Ungakhali iSaudi Arabia yena abafana abancane and babuye World Cup, abakhotshwa ngukhotshi e-Africa urena wakhotshi iZambia thathi i-AFCON lo wakhotsha leCon d'Ivoire. Ungakukhangela khona lokuthi ziperforma njengabo USA, o-Argentina labo-Belgium labo-Germany. Mina ngokubona kwami imbono yani bayehlulekile kakhulu ngoba lokho besebenzisa ama-players amadala, lokho kuthiwa amadolo asavumi ukuthi badlala ibhola bayehluleka.
Unkosikazi Sabelo Sibindi ngunompembe wokuqala wesifazana weZimbabwe okutshaya impembe kumdlalo wenguqu. Ubonga iFIFA ngokukhethwa kwakuqala besifazana ukuthi batshaye impembe kwimidlalo le eQatar.
Kuyabongakala Sibindi, sesikubonile iFIFA isizamile ukuthi ithi ivise omama labo ukuthi babe khona kuleyi stage. Siyakubongela kakhulu, kodwa sithi kuyenzeka sibone omama abaningi labo bephiwa ithuba elokubana babe kuleso stage. Sesibabonile onompembe bangikhona, kodwa sithi bangenza ngcono kulalokho abakwenzayo, abanye bakhona bangenza ngcono. IFIFA iyenze ukuthi onompembe babe consistent.
Lanxa imidlalo ijabulisa uZulu iningalinelisi ukuyibukela ngenxa yokuselakala kamandla kagesi ahamba ngeziye izikhathi bephakathi kokubukela i-load shedding. Umbekezeli Masuku uthi uzwa buhlungu engaboni ibhora.
Amagesi ayahamba kakhulu isikakhulu njengathi emagogo ngapha vele ahlambe ekuseni senze ukubukela ibhora kwesikhathi e-town kumbe e-bower ngayi-generate light yo lakho vele akuchazi ibhora kwesikhathi limnandi uzibukelela wena endlini.
Elinye iqembu le-Africa iCameroon yenze 3-3 leleserbia kwathi Ghana yathaphuza e-South Korea 3-2 kukanti Brazil sidibene kwamanje le-Switzerland. Umdlalo susiye emaphethelweni namhlanje ngo-9 ntambama iPortugal inqikelana lele-Uruguay. Ngime ne-Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sinoko zikudaba olufanayo babikwa bebaningi abantu abathi babhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni yalo nyaka ye-World Cup kwele Qatar. Omunye wabheja kakhulu ngumnumzana Mfundani Ndimande ohlala elobhengu la West kobulawayo.
These days njengoba kungama World Cup nala ukuzama nje inhlanhla uyakhangela lawa ama-od laphana ukuthi kungenjani ubone ukuthi ithimo ubone ukuthi ibhora yalibekele ubelayo ngabona ukuthi kule thimo oyinanzelelayo ukuthi ngawina uhamba khona ngale ezindaweni okubheja khona uyifakele imali ithimu liyana kodwa phela i-risk le ithimu esayenze zabo-finance kukhangelwa o-risk labo-return so i-risk ingaba nkulu kakhulu ukuthi kube-return inkulu kakhulu kodwa ungaziwa phela sekufuna abantu abale nhliziyo ezikumelayo ungafaka imali yakho yonke sungathina siyilungelayo sesikulepho kunandelela laziwa thina siyi-addict yakho so kuyathiphakhe leyo into lokho
wena singathi la uyabheja siloku mangalisayo so akusitshela ukuthi sometimes uyabamba kumbe hatshi
hayi mina ngiyake ngibambe duweni ngibelisamti amatwazi zii lapho ngithe ngabheja khona hhayi ngiyabamba angibhejeli igeme engiyibone ukuthi angiyizwisisi ngingabona ukuthi namhla kudlala le lale ngingabe ngibona ukuthi amathimu angikhona sibili ngiyawazwisisa or ukuthi ngifake imali yami hhayi ngiyayithola sibili nabaphansi bangenele sibili zincediseke ngibambe sibili ngini.
So singathi nxa sikhangele sibili ubheja lapho uthe ubambe khona sibili uyabe ubheje ngemalini njalo besithola malini wena phela uyazazi ezomnotho lezi
mina kahle kahle ngithanda ukufaka yona le idola bese ngifaka amathimu amaningi usually the number of teams owafakayo le return yakho iba ngibhejanyana sibili ikakhulukazi ngiyafaka ama-odds angananzima uyathela itikeni lakho ufaka idola ngiyafaka amathimu afika 6-7 yabe sengithathi ngikhona lekubo 3000 kuboyi kodwa mina nokuwafakabe malithwane ngafaka labe ne-4-5 yatanisasile kubamba o-50 ngedola.
Kusho ukuthi phela kuyadlaleka ya
ye hayi khona kuyadlaleka kufuna isineke nokulandelela njibe wazama athende enzeci lapho ikhaminga
ye kodwa abanye abacini sebe-addicted lokhu ukuthi vele sitshona khona ngale
ye hayi kwenzakala mphokamthembo yende into ebhahe kakhulu lapha kobulawayo ngasikhangela ngahamba khonaphane kubomozi lakwa-Africa Bet noma ngasiphi isikhathi selanga kuthola kulabantu okutho ukuthi sekulabantu asebesebenza khona sebevukela ekuseni vele abasayile emsebenzini umsebenzi wabo sekuyikhonokho sebetshona khona liviki yonke sayebebhizi sebengena kumabhizi aphela kuningi okubhejwayo lapho ebhora kuphela bangena kumabhiza bangene kulawana abathi ngama-virtual soccer adlala kungelabantu sibilabeqiniso abedlala kungabepopayi.
Lo ngufundani Ndimande obhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni ye-World Cup kwele Qatar sixoxe laye eselobhengu la-West kobulawayo. Umbiko esanda kwethu uthola khona manje uthi i-Brazil inqobe ele-Switzerland 1-0 emdlalweni ye-World Cup. Kulaptop namhla sihlolisisa umncintiswano we-World Cup owenzelwa kwele Qatar. Sangesukani sihlobo othi sihlangele izindaba ebezikhokhela namhlanje. Abamela izigaba ezijiyeneyo edale lephalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. Elizimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKaripa. Kumncintiswano wemidlalo yenguqu yeWorld Cup eKatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lisa umthembo sithemba uGibbs Dube bilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.